kwakaitika zvikukutu, masitori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo. Pane uchapupu hwekuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before Brian aya. Saka tiri kubvisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii, because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka, hamene kwaanga abva, hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo. Unowanawo futi kuti mavillages anga aripo, mamwe imwe village inenge yangu yava matombo chete, hakusisina misha. Misha yakangosakatika zvisingazikamwe nechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo. Saka ndo mamirira zvakaita. Asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu, ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro, ngorovhani dzezvibatsiro zvichienda narwo kuvanhu.
Saka kana paine misha yakaparadzwa kudai, iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya, zviri kufamba sei?
Hatina kumira kupa uwandu hwevanhu vakashaya. Pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu. Hapana chikonzero chokuti tisataura, nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye, vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu, kana pane munhu anga ari mumamanamimu asaonekwi, uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhinga, hatichamuoni. Vakatotaura vakati aiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni. Asi tikureva kuti pazvakapakatanga matambudziko vanhu vanga varipo, ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani. Pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chituna. Pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani, ndewechizvarwa chemuZimbabwe, tobva takupai namba dzacho kuti ndivanani. Asi hezvine hapana mitumbi yatiyawanikwa. Hongu kune kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa. Saka matime ame aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kuno identifya. Pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pawo. Dzimwe nguva totombopindudza maexcavator, because pana matombo akawandisa. Saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare.
Vamwe vanenge vari kuuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwekuti nonokei, vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu muma coffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera, vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uku, zviri kufamba sei?
Chikafu chiripo zvakuti yaimuoni. Tabvako tikatarira zvikafu iye zvino pese patiri kufamba tirikusangana namarori echikafu. Marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka. Then tichatakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vobuda nesaga, unoisa kumhiri uko, unoisa mota yamasoja, mota yamasoja yoenda. Asi iye zvino izvi pana mahelikopta makuru atiri kutarisira kuti ari kusvika mangwana kuseni, anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema. Sati ndege yokuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unoyu, yakatakura maprovisions akawanda zvokuti. Then dzekuTanzania kwakauya mbiri, kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro, imwe ikazosvika kuma3 am kuseni, yauya namaprovisions. Takati kune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru. Vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanditaura nezvadzo. Semuenzaniso, mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahelikopter. Maviri acho ari kubatsira kunotsvaga, atopiwa nhasi. Maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka. Imwe yacho yauya yakazara madoctors.